Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamafufu 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga munyika.
Bunge remutemo weZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achiparidza. Section 59 inotendera muZimbabwe wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetishoni.
Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu, vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzeupfumi, kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yava Robert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitara pamhemberero dzechimakumi matatu nemapfumbamwe dzekucherechedza zuva remauto kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga, mutungamiri wenyika uye varivo zvakare mukuru mukuru wemauto munyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Let me appeal all Zimbabweans to cherish the peace.
Regai ndikumbire zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti zviyemure runyararo rwuri munyika yedu nhasi. Tinofanira kungwarira pamwe nekuramba vamwe vari pakati pedu vanoda kuti veruzhinji varambe vachitambudzika kuburikidza nemhirizhonga kusabatana pamwe nekusagadzikana munyika.
Mashoko avaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti charatidzira muHarare nemusi wechishanu svondo rino, ichiti haizi kufara nekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika. MDC inotiwa haizi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa nomu waenda kumhemberero idzi vaitai mapani avo vati vanotsigira bato rezanu PF. VaMapani vatidai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunandira wegore rino, veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Kana kuzoenda mune mademonstrations mamwe ari kuita ekuti propati dzevanhu dziri kupazwa dzichididi, bhati kuona vachipindira vachikwanisa kuseva kuti mai mapropati zviri vanhu kuti ivo vari kutachi basa ravo sevanhu vanochengetedza nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti mauto haafanire kuita basa rawo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Isisi msesangano ra MDC tinodzidziva kuti mauto eZimbabwe vari professional vanoshanda vachishandira ruzhinji rwenyika. But kune masituations where tinoona ame ichishandiswa nemapoliticians and those vatisingafariri isusu seMDC kuti dai ame inoramba kushandiswa nemapoliticians. So hurumende MDC tichamake sure kuti ame aishandi nemapoliticians inoshandira ruzhinji rwevanhu veZimbabwe.
Munanyama vhuvhu gore rapera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Nhasi mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yemahawks dzavasati vamboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga. Pamhemberero dzanhasi vamunangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafashamo emvura kuchimanimani ecyclone Idai. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro, vachiti mauto ari kuomerwawo neupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kweupfumi pari kuitwa chirongwa cheausterity kukwidza mitengo zvinhu zvisina tsarukano. Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori munyika, vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zveuori. Papedza vamunangagwa kutura mashoko avo, veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana-siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto emuno neekulesutu. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti ZDF, Guaranteeing Peace and Security for National Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remauto, vamwe vari muchiuto vanoti zvinhu hazvisati zvashanduka munyaya dzemararamiro avo kubva pakabviswa vaimbo wemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vari muchiuto ava vanoti vanga vavimbiswa zvinhu zvinosanganisira kuwedzerwa mari dzemihoro, kuwaniswa nzvimbo dzekugara pamwe nekuwaniswa zvekufambisa kuenda nekudzoka kumabasa. Mumwe musoja wekukamba yekumagunje uyo anga ari muchinoyi vachipemberera zuva remagamba, uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Yanga, anoti pane zvose zvavakavimbiswa hapana chatichaitwa. Yanga anoti vaitarisira kuwaniswa nzvimbo dzekuvaka dzimba pamwe nekupiwa zvekufambisa sezvaiitwa nguva yakare.
Kufaza hapana chatichashanduka kubva pakaitika zvatika, bhikozi taitarisirawo kuti pane zvakavimbiswa tichapuwa masitendi, tichapuwawo mabhazi ekuti tiendese kumabasa. Kuwedzerwa kwemariwo kuti mari ngawedzere kana kupuwa nemamwe mayunifomu, but hapana chatichachinja, zvichiringori zvimwe chete edha kubasa kana kuti pamararamiro atiri kuita.
Mumwe musoja wekukamba yeziya papa moyo iyo yaizivikanwa kuti sirisiri airbase, uyo asina kuda kuzivikanwa nezita rake, anoti kurarama kuri kuita masoja kuri pachena nekuda kwenhumbi dzavanenge vakapfeka uye mararamiro avo munogara veruzhinji.
Izvo kuti komune chimwende munoripota zvamuri kungoona, isusu harikwanisa kutaura zvakawanda, but muri kungozviona zvazvingori.
Mumwe musoja anga ari kumhemberero nhasi muchinoyi vaGordon Pfumbidzai vanoti masoja anofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kuitira kuti vasapare mhosva dzekutora zvinhu nechisimba sezvinonzi zviri kuitika nemhosva dziri kuenda kumatare dzimhosva.
Kuti masoja anofanirwa kunge ari masoja anoremekedzwawo nenyika yese, kubvira mumabatiro anonge achifanira kuitwa nehurumende anotengedza nyika, nekuti nyika yezvinezvi mapurisi edu haasi kuita zviri kudhura. Saka kana zvakadaro ndo patinopedza takuona masoja pedzisira kutadzima mamudhirobhari, tetisingazivi kuti vari kuita mamudhirobhari, nokuti vanonge vasina kupfeka unifomu, but vanoita mamudhirobhari iya, nokuti vazhinji vacho vanonge vane maaccess efuti vachiita mamudhirobhari nefuti. Saka ndinopedzisira kudaro nekuti mari yavanonge vachitambira nenge risho.
Asi mumwe wewa imbove varwi verusununguko mudunhu reMashonaland and West vaCornelius Muoni vanoti zvinhu zviri kunakira vaimbova varwi verusununguko sezvo vave kuwaniswa mabasa nemapurazi.
Chokwadi ndichokuti paold dispensation ndofunga munoyeuka zvikuru kuti pati yanga isiri kuona maoko zvinhu zvatatichemera iye zvino tane wa about vanhu vangani tikati matema danda tikati mahiya tikati headman nevamwe vakazotorwa vachipinzwa kupati kuimbleyo vakati wande ati tinongoona kuti kupolitical rezvi nokatarisa kwane mahovhetrans akati wanda even ugovernment tine vazhinji vari kutorwa vachipinda mumagovernment positions kumaparastatals tine vari kutorwa vachienda kumaparastatals
hachida kukwanisa kubatsa mutauriri wemauto munyika vaalfios makotore kuti tinzwe kuti sei nyunyuto dzemauto aya dzisati dzagadziriswa. Mune imwewo nyaya, nhengo dzezanu pf dzinoti senator Joseph Chirongoma navafinius Makumbe vanyadziswa nekubviswa patafura yepamusoro munhandare yechinhoi vachinzi vainge vasina zvigaro. Vamboedza kumiramira kuti vasabviswe asi mapurisa esecurity neprotocol avabvisa zvechisimba. Mupurisa abvisa vaviri ava asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti vaviri ava vabviswa sezvo vanga vasina zvigaro. Vaviri ava varamba kutaura nestudio 7 vachibva varamwa ndokubuda munhandare mhembero dzisati dzapera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Ata Chiguriwa.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti yamirira kusvika kwemusi wechishanu apo bato iri richapinda mumigwagwa richiratidzira muHarare. Sachigaro vechidiki mubato iri vateererai Obeisi Tole vanoti vachange vaine vanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira kwavo kusaite mhirizhonga. VaStole vanoti bato ravo ratora danho iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti rinozviziva kuti chinangwa cheMDC ndechekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro, avo rinoti vakasarudzwa zviri pamutemo. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti MDC ikaita zvemhirizhonga nemusi wechishanu inenge yazvisikira moto muziso. Asi VaStole vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti vari kuratidzira nemusi wechishanu nekuti ndiyo chete nzira inoremekedzwa mubimbiro remutemo wenyika kuti vaburitse nyunyuto dzavo.
Urongwa hwedu hwasvika padanho rekuti changosara izuva rekuti vanhu tiungane toratidzira sekutaura kwatakaita. Takatoitawo zviri pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa. Tsamba yakanguri yaenda, ivo vakanguri vaigamuchira kudigira kuti hapana ichatimisa. Musi wechishanu, mhuri yeZimbabwe inogara muHarare nemunharaunda dziri pedyo neHarare tiri kusangana paAfrica Unity Square nenguva dza9 tomacha murunyararo.
VaStole, mapurisa ati apindura here pane zvamakavazivisa nezvokuratidzira uko?
Ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapo. Mapurisa harisi basa ravo kupindura. Mapurisa basa ravo kugamuchira tsamba nekuti mutemo unoti we need to notify them hautauri kuti vanofarira kuti pamvumo. Takaita sekutaura kunoitwa mutemo. Isu vanhu vanogamuchira mutemo chaizvo semhuri yeMDC, saka takateedzera zvaunoreva zvokuti tipei tsamba. Takaita saizvozvo nemazvo tsamba ikagamuchirwa.
Bato renyu zvikurimi vechidiki ndapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nemusi wechishanu?
Alright, ya ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vanga atya kuti vachaka isingaitika mhirizhonga. Asi regai nditaure kunyuri yeZimbabwe zvazvino kuti isu sevechidiki vebato reMDC takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals. Basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato reZANU PF. Vachange vachiona kuti vanhu vari kufamba murunyararo iye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yeZimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvichanduke mukati menyika yeZimbabwe. Ndochekutanga chataita yezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanho roga roga kuitira kuti tichange tichitora mapikicha eavo vangabatwa nemiedzo yekudaita mhirizhonga tovagamuchidza mutongo wavo wakafanira. Nokuti isusu chidanho chatiri kutora hachinei nemhirizhonga,
chidano chine runyararo mukati.
Ve ZANU-PF vakawanda vari kuti izvo kuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vamunangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo. Ndizvo here zvamakaronga kuita sebato?
Dambudziko ravanhu vanenge vachitaura kudaro nderekuti vane dambudziko kusanzwisisa panguva dzavanenge vachierenga bumbiro remutemo. Tiripo isu pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa kuti ramangwana vasazoite zvakare mistake yekureva nhema saidzodzo. Zvinokatya madza uye zvinohlisa kuti kune vamwana vasati vanzwisisa kuti bumbiro remutemo yezimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzira. Section 59 inotendera muzimbabweni wose kuti kana achinge atsvaka panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetition.
Sachigaro vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vateererai Obeisi Tole vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chemapurisa muMalaysia changa chitsvaga musikana wekuFrance ave chizvarwa chekuIreland chawana mutumbi wemusikana uyu mushure mesvondo rimwe chete atsakatika. Mapurisa emuNegeri Sembilan anoti awana mutumbi waNora N. Corin uri panzvimbo iri makiromita maviri kubva muDusan, nzvimbo inoshanyirwa. Uganda iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuomesera vanoisa zvinhu nemashoko paindanet zvikuru zvine ruvengo kana kunyadzisa. Izvo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti idanho riri kutorwa nehurumende rekuda kunyaradza vane maonero akasiyana neayo. Pave kuda kupera gore kubva zvatora mhiko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu uye gurukota rezvemari vaMtuli Ncube musi wa10 Gunyana. Vaviri ava vakavimbisa kuti vaizogadzirisa upfumi hwenyika chinova chikonzero chikuru chainzi navaMnangagwa vachitsigirwa nemauto. Ndicho chikonzero chakapa kuti vapidigure hurumende yavaRobert Mugabe. Asi kubva zvabviswa vaMugabe pachigaro, pane zvachinja here munyaya dzezvoupfumi? Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pavakatora mhiko, vaMnangagwa vakavimbisa kuti vainge vaine urongwa hwekuwandudza upfumi nekuwandisa vanhu mabasa uye kumutsuridza kudyidzana nedzimwe nyika uyewo kurwisa uori. Mukuita izvi, vaMnangagwa vakadoma muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vave gurukota rezvemari. Ko, vaviri ava vabudirira here kugadzirisa upfumi hwenyika? Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti hongu vari mugwara.
Vanhu vachingomuka kuti tichangomuka makuseni zvanaka, handizvo, hazvigoni kungomuka pasina kushandwa kuti zvinake. Saka zvakarongwa nehurumende yavaMnangagwa naminista wavo wefinance ndozvinhu zviri kutoita kuti ikonomi ichichinja, ive ikonomi yatinogona kumaneja isuvaridzi vayo. Zvinorwadza, asi kurwadza ikoko kototi kuitwe, toda kuti taenda mberi tagadzira nyika inobudirira inogona kuzvisapota, ichagadzira maindastri akawanda, ichaiti vanhu varime, ichagona kushandisa mvura inenge yanaya. Chikuruvo chavazvinga chekuti dzavaise mari yemuno muZimbabwe. Vanhu havanyatsi kuzviziva havo, asi kuisa mari yemuno muZimbabwe kureta kuti uchikondorora upfumi hwemuZimbabwe.
Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari uye vari mumwe wevatedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai biti vanoti vaNcube navaMnangagwa vari kukundikana.
But it is fair to say that things have worsened terribly under Mutuli Ncube. Iko zvino mukatarisa kudhura kuri kuita zvinhu, kuti chingwa chaakuita $10, inflation yaakuma 600%, mapeturi inokwira mazuva ose, magetsi akakwidzwa, then ozoita basa rekungotekisa vanhu zvisina musoro, zvima 2% attention tax, zvima duty. So munhu asina mari muhomwe, izvo zvinhu zvazviri kushayika. Magetsi hakuna, magetsi ari kuita 18 hours achishayika. Petrol hakuna, mvura mumakanzurum hamuna. So it's a disastrous Zimbabwe. Handifungi kuti tambosafa sekusafa kwatiri kuita, ndikusafa kwataitiswa namtuingudi.
Kunyangwe hazo vanqube vakati vari kuda kuti inflation mukupera kwegore inge yasvika pazvikamu zviri pasi pegumi kubva muzana. Inflation yatowedzera kusvika pazana nemakumi manomwe nemashanu kubva muzana, sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Kunyangwe hazvo vanqube vainge vavimbisa zvakare kuti ichadzika muna chikunguru. Izvi zvakapa kuti vanqube vatore danho rekumbomisa zimstats kuburisa inflation yacho zvachose. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti kushayikwa kwemagetsi nemari zvakonzera kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimisi zviderere zvikuru.
Capacity utilization yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindications anenge ari kutaridza kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuwedzerwa mari vachipa semuenzaniso vashandi vehurumende.
Tingatarisa tinoita poverty datum line iyo zvino, tinoona kuti $400 iri kusara iri pasi pasi chaizvo. Haisi kukwana mari iri kutarisira kuti munhu ane mhuri inosvika 6 anokwanisa kurarama kwemwedzi mumwe chete.
Vakuru vanotiwo mudzimu wakupa chironda wati nunzidzi kudye. Mwaka wapera, mvura yakarambirawo mudenga zvapa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu kumaruwa chete vatarisane nenzara inotyisa. Izvi zvinoreva kuti hurumende yave kufanira kuita chipatapata kutsvaga imwe mari kuti iwanise vanhu ava zvekudya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America dzinoti dziri kuronga kuratidzira kumuzinda weZimbabwe muWashington DC nemusi wechishanu svondo rino, dzichitsigira dzimwe nengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC muNorth America vaTimothy Muringai vanoti vari kukoka munhu wese ari muAmerica neCanada anokwanisa kubatana navo zvisinei nekuti ndevebato ripi, vachiti vatora danho iri nekuona kuparara kuri kuramba kuchiita nyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tirikukoka hama neshamari dzese dzekuZimbabwe nyangwe iri programu yeMDC, asi tirikuona kuti munhu wese munyika yeZimbabwe ari kutambura. Hakuna fuel, hakuna chikafu, chingwa nezvakadaro-daro. Nemararamiro upenyu unenge waoma. Saka tati in solidarity nevanhu vari kumba vari kusangana kuAfrica Unity Square nesuo tinenge tiripo paWashington DC paembassy.
Kuratidzira kwenyu kana kupinda mukuratidzira kwenyu imi kuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge uchiitwa nemusi wechishanu neMDC kuZimbabwe?
Kosha, nokuti tinoratidza vanhu vari kumba kuti nesuwo tiri kushungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu, nokuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiite utongi hunova huri accountable, ndo zvatiri kuda. Kuti sezvo tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoitwa iyo nezanu PF, vari kuona kuti kune huori huri out of control. Saka nesuwo kana tichiratidzira kuno kuAmerica tiri kusapotawo hama dzedu tiri kumba.
Imi muri kuratidzira muri bato reMDC, sei muri kuzofunga kukoka vamwe vasinei nebato renyu?
Isusu tiri MDC tinoratidzira zvepolitics, asi hapana munhu anoratidzira zvemaomero ezvinhu muzvipatara kana mumabhanga kana mari dzichishayikwa. Iyi nyaya inoafekta munhu wese. Saka isusu seorganization yeMDC taona zvakakurudzira kuti tidaidze hama dzedu dzose kuti hama neshamari, nyango usingasapoti hako MDC, uya tiite kuratidzira tiri paWashington DC embassy kuti
kutarisira kuti kune
hurongwa huripo huri kutanga na10 kusvika na4.
Tevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu reNorth America vaTimothy vari parunare muOhio muno maAmerica neStudio 7. Asi sachigaro vezano PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vanoti havaone zvazvinobatsira zvokuti MDC iratidzire kumuzinda wenyika muWashington DC, asiyo ichiramba kupinda munhaurirano dziri kukokerwa navaEmerson Mnangagwa dziri kupindwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika.
Isi tinoona sezvinhu zvisina maturo nekuti hatizive kuti chavari kuratidzira chii. Isu semusangano weZanu PF nehurumende tiri kudeedza munhu wese, mwana wese weZimbabwe, kusanganisira vaChamisa nebato ravo, kuti uyai tigare pasi tikurukure pamwe chete sezvatiri kuita nemamwe mapato anopikisana nemakereke nevemabhizinesi kuti tivake nyika. Saka hatizive kuti kurakidzira kwavari kurakidzira uku vari kurakidzira nezvei, vachida kuachivha chii. Uye kuuya kumuzinda weZimbabwe kuno kuAmerica vachinoratidzira zvakare hazvina zvatinobura, hapana chazvinoburitsa, uye hatinzwisise kuti zviri kuitirwei. Zimbabwe inyika yedu tese, tiri kuti ngatibatatei maoko tiise pfungwa pamwe chete tivake nyika yedu murunyararo, tichiremekedzana isu vanotonga, tichiremekedzawo avo vanopikisa. Umwe noumwe ane nzvimbo yake mukuvaka Zimbabwe, asi ngatibatanei tishande pamwe chete, kwete zvekuswera vachienda mumastreets vachizopedzisira vapisa zvinhu zvevanhu, kurova vanhu nekukonzera mbonga mupopoto kutadzisa kuti vanhu vaende kumabasa, nyika iende mberi.
Asi vaGuni, hadzisi kodzero dzavo here dzekuti vange vachiratidzira?
Aiwa, munhu wese ane kodzero idzodzo, asi kodzero idzi hadzingoshandiswe dzichitsitsirira kodzero dzevamwe. Chatisingade ndechekuti vati ivo vane kodzero dzekuratidzira vorambidza vamwe vanhu vanoti kodzerowo dzavo dzekuda kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvavanoita muupenyu hwavo.
Tiri kunzwa vamwe venyu veZanu PF vari kuti vachaona kuti kuratidzira ikoko hakubudirire. Imi munozviitambirawo sei?
Tiri kurambwa neZanu, vanhu vanoita zvinhu zvinoraudzira pamutemo. Zanu haisi kuti vanhu havana kodzero yekuratidzira, aiwa, tiri kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira, asi vakada kuita zviri kunze kwemutemo, isu sebato riri kutonga hatisi kuzoregedza vanhu ava vachikanganisa vanhu vari kuda kuvaka Zimbabwe kuti ibudirire, kana kuti vachipunza midziyo, kungava kupisa dzimotikari zvatakamboona zvichiitika, kurova midhuri yakazvimirira nekukanganisa vanhu vari kuita mabasa avo. Nesuwo tichange takavhura maziso nenzeve dzedu.
Vanga vari sachigaro veZanu PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uko kuchaitwa nemusi wechishanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm. Bye bye.
Zvengo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaite mhirizhonga munyika. Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu, vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. zvino zvaramba zvichinetsa munyadzo zvehupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Lichana njani mthwakazi omuhle olamukela ku-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 13 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
My government is aware that our defense forces, our defense force is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lendubo kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa unxume umsebenzi webutho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga le-Defence Forces Day.
Isisekelo selizwe u-Section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into akazimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela.
Ibandla le-MDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu-PF besithi igalumelanga luvunyelwe. Izizalwane zakwamanye amazwe ezibotshwe ngeviki edluleyo kwele-South Africa zimiswe phambi komthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unxume umsebenzi webutho leZimbabwe esithe lilondoloza ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima kwezenotho. Uphinde wacela uZulu ukuthi angaphatheki kudlakela lokuphazamisa ukuthula elizweni. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa beqoqa ukutshengisela isihlalo uma usethakwa
obekumuntu unkosikazi Auxilia Mnangagwa wamukelwe ngenhlonipho enkulu lapho engena enkundleni ye-National Sports Stadium emkhosini wokunanza usuku lwababutho nabantu abazinikeleyo.
That our defense force is equally affected by difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi kubutho babhekane lendubo kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni. Imizamo yokulungisisa lokho isikubanga esiphezulu ukubuyisela njalo indlela yokuholisa abakubutho. Sizotshutshisa njalo ukwakhiwa kwezindlu zokuthi abakubutho bahlalekizwe.
Okhokhela iqula labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe engumeli wele Democratic Republic of Congo uambasada Mwana Wampanga Mwanananga ugcizelele ngokuqakatheka kokulondoloza ukuthula elizweni.
You may think that things are tough, but you should stay the course.
Lingacabanga ukuthi into zinzima, kodwa kumele liqhubeke limanyene libe lombono omunye.
Njengehlala yenza ibingekho inkokheli ye-MDC lamanye amabandla aphisayo kulomkhosi okuchazwe ngumsekeli kampathintambo wababukutho umnumzana Victor Matemadanda ukuba yikwehluleka kunanza imisebenzi yalaba bantu abanye babo bengabalwa impi yenkululeko.
Bona bale freedom eyokufoma amapati lokunye konke ngendaba yokuthi ilizwe lakhululwa, and kukibo ukuthi babone labo babe le contribution kulanga elinjenga ilanga lanamuhla. kodwa nxa bengafuni kuyabe ungumbono wabo.
Umnandagwa utshele abekade besemkhosini wanamhla ukuba owalonyaka wahlukile ngoba ulezehlakalo ezimbili ebeziqakathekile ezivalisa ukunikezwa kwemihlobo yamafulegi alembala etshiyeneyo kungatsha ezintathu zabohlangothi lwababubutho abalwa ngendizamtshina olwe-Air Force kanye lokunikezwa kwesicoco kwamalunga ababubutho aliyi-10 abaphathisa emsebenzini wokuhlenga nokusiza abehlelwa ingozi yezulu nesikhukhula esalethwa ngucyclone Idai ethi manimani ekuqaliseni komnyaka. Kuvezwe njalo imihlobo eyehlukeneyo yendizamtshina ezisetshenziswa ngabeviyo lebutho lasemoyeni ele-Air Force. Lo mkhosi ugqitshwe ngomdlalo wenguqu phakathi kwamalunga abubutho leZimbabwe lawabubutho laseLesotho abethekelele eZimbabwe. UZulu ubelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa abakubutho abekade besehla kundizamtshina ngamaparachutes bengena enkundleni abekade befola ngendlela encomekayo abezomculo okubalisa u-Alec Machieso leqembu lakhe le-orchestra Mbelikwazo labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Ilanga le-Defence Forces Day leli linanzwe emadolobheni atshiyeneyo agoqela elakobulawayo lapho umphathintambo obona ngokwenzakala kuleli dolobho. Unkosikazi Judith Ncube abale khona umbiko kamongameli Mnangagwa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Esethula umbiko wokunanza leli langa, umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubonye ukuthula okukhona elizweni kanye lemisebenzi eyenziwa ngabebutho eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Lilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi, ngoba izikhathi eziningi abantu sikasithathe sithi thina umsebenzi webutho ngokuthi nje bephonga udefend ilizwe beme khonapha, kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF unkosikazi Moli Mpofu uthe abantu kumele bahloniphe abebutho njalo bengaqanjelwa amanga kumbe ukusetshenziswa kumikhuba yenkohlakalo.
Ilanga eliqakathekileyo elibenze bake batshone bekholisa behlangane labantu ababavikelayo.
Owaphatheka ekubumbeni ibutho lakuqala eZimbabwe u-Retired Colonel Chinga Dube uthi leli langa liqakathekile ngoba kunanzwa ibutho elasungulwa ngo-1980 ngesikhathi sokuthola uzibuse.
Ilanga elikhulu emasotsheni wonke i-Defence Forces zeZimbabwe elihlanganisa amasotsha wonke batshenise ubungcitshi babo bekhumbula njalo ukufonywa kweZimbabwe Defence Forces ngo-1980 ukuphela kwempi iZimbabwe Defence Forces eyahlanganisa amabutho amathathu iZandla leZipra leRhodesian Forces.
Abanye abaze emkhosini lo baphe inhlonipho enkulu kubutho leZimbabwe bethi liphethe kahle umsebenzi. Omunye wabo ngumnumzana Absalom Sikhosana isakhamuzi sakobulawayo.
Kulapha esihlonipha khona ukuba khona kwamajaha lezintombi ezisinika ukuthula elizweni, ezenza silale ubuthongo behle ngoba sazi ukuthi sivikelekile. Lanxa kukhona khathesi abanye abafuna ukusidalela ukungahlaliseki elizweni lakithi, siyethemba ukuthi ngobukhona babo bazasiphathisa ilizwe lethu liqhubeke lilokuthula sihlanganisa amakhanda sisebenzele ukuthuthukisa ilizwe lakithi njengemuli yeZimbabwe.
Owake waba isiphathamandla sebutho uRetired Colonel Thomas Ngwenya owangena kubutho evela empini yenkululeko laye ubuke okwenziwa ngabebutho.
Thina njengabantu bokuqala bokulwela inkululeko yokuqala ama-officers eze-10A siyalemukela ilanga leli.
Osakhulayo ofunda eNjube High School uSithabile Nkomo uthi baze ukuzobonisa abebutho ukuthi baqakatheke kangakanani ezweni.
Ilanga leli ngelokuzo-ona amasosha ethu kahle kahle sizolicelebrate labo, sizobatshengisa ukuba baqakatheke kangakanani elizweni lethu leZimbabwe. Ngabantu abayenza kube le order elizweni. Amabutho asobantu kumele sibayesabe kahle kahle ngoba ngabantu abafana lathi, kumele sisebenzisane labo.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobunenye enkundleni eye White City Stadium ukuzathakazelela ilanga eleZimbabwe Defence Forces Day labasakhulayo abanenyi. Umabhalane wecouncil yakobulawayo umnumzana Christopher Dube laye ubekhona eWhite City Stadium njalo uhulumende ubonye kakhulu icouncil yedolobho lakobulawayo ngokulondoloza indawo ebekwa amaqhawe esabelo eyebulawayo Nkulumane Heroes Acre ihlanzekile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mnangagwa uphinde wancoma ibutho leZimbabwe ngokuphathisa ukulondoloza ukuthula emazweni abalisa eleEthiopia, Lesotho, Somalia, South Sudan kanye lakumanyano weUnited Nations. Uthe ibutho liyaphathisa njalo kunhlelo zokwakha eChimanimani leChipinge kulandela izulu lesikhukhula uCyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezindawo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Max Mkandla ingcwethi kwezombusazwe njalo owayekubutho leZimbabwe kanye lakuviyo leziPra.
Lokho kwe-cyclone lokho anti kukhulunywa ngomhlubulo kumbe nge-province yakwelwa ingozi njalo kwathatha isikhathi eside khonakhana ngenxa yesimo sasikhona ukuthi bezibe ifinyelele khona laphana. Kwaphela-ke izulu leli bangena-ke baba noncedo lapho abakwanisa khona. Kodwa-ke okuhlukuluza abantu ngama-price lawa alokhu ekhwela esiya phezulu ipetroli ukukhwela kwayo abantu behlile kufinyelela endaweni lapho ezombuthano khona ukuthi bekhona kulelo langa abasaliqakethekisi lalelo langa ngenhlupho ezikhona. Ivaseline yokugcoba sile ukuthi egeze egcobe amafutha ehambe ebukeka lapha besiya khona sokuyi-$25 khona lokhuyana kwenza ukuthi umuntu ezihlalele ngekhaya isepe ukuthi khona eyithole ukuthi egeze isibiza kuma-$18 yokuhlikihlela yona liyana le impuphu yona hayi ngaphezulu isikile ikhuphukile. So abantu bathele gadalala ngalokho.
Ngezinye indlela ngabe kulungiswa umnotho welizwe kuqala kumbe kungayenziwa imicimbi enjengali?
Umnotho welizwe kawulungiswe ukwenzela ukuthi abantu nxa kuthiwa khona kule micimbi enjengayona leyo behambe ngobuningi babo ngobana phela benalokho ukuthi nxa sebesuka khona ngale besiya ezindlini bana lapha abazafika beqaleli khona le muli zayo.
Siyabona njalo le bandla le-MDC liqoqa ukutshengisela esikhathini esedluleyo kube lokudutshulwa kwabantu ngabacatshangela ukuthi libutho kambe ukuthi kathesi kungenzakalani.
Njengoba umonhlanti wayekhona lapha amboni isehlakalo lesena singenzakala kuphela nje isisu kasiphakelwa kuningi ama-infiltrators angangena laphana bedubula wona amapolisa bedubula amasosha kuzathiwani khona lapha nxa sokuyi-return fire. Kuyenzekala khona lekhani ukuthi kube labantu abangazelanga ngaphandle kwelizwe kumbe izigangi nje njengoba kwakube lama-armed robbers ababethwele izikhali bebajule khona fane bedubule amasotha kuzothiwa khona amasotha amabili afile anti kuzaba le-return fire yanizabambanisa konke le abantu abangelacala ababephakathi komthishimbo wona lo i-stay away ingcono umuntu azihlalela ngekhaya. Lokho kokubuthana lokhu sesilahlekelwe kakhulu ngabantu abade bazaba zinkokheli zakusasa. Hayi mina kangikukhuthazi lokhuyana idemo le izawuba ne-answer bani. Asithi idemo le beyikhangele beyibukele bekele ukuba phendula kuzathiwani ekuqineni. Babuyela abantu ezindlini, bangabuyela abantu ezindlini, kuyini okuyabe kuza kuya kusasa.
Lo ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe, njalo wayekubutho lesizwe kanye lakuviyo lezipra. Ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni zeHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu-PF besithi amapholisa kamelanga aluvumele. Amalunga ezanu-PF agoqela umsekeli kamphathintambo wezomvikela umnumzana Victor Matemadanda bathi iMDC kumele ivinje ngoba ijonge udlakela. Kodwa umgcinisihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo uthi bazatshengisela ngokuthula njalo uthi bayaqhubeka ngohlelo lwabo.
Lokho kukhulunywa nguMathemadanda kuyadanisa ngoba isisekelo selizwe u-Section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into akazimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela. Kodwa uZulu angatshengisela kuba lobubelo ngoba uhulumende uyabe sebona ukuthi uZulu uyakhala njalo kumele alale nje njalo izifiso zabo zilungiswe. So uMathemadanda bazama ukwethusela uZulu waseZimbabwe ngokuthi bona bakhomba ngowaphakathi. Iningi likaZulu alikhombi ngowaphakathi, so kuqakathekile ukuthi siyetshengisele.
Bathi injongo yenu emqoka lapha ikubangela ingxabangxoza lokudala udlakela elizweni, yebo kunjalo?
Kasikazi njengebandla leMDC sike sidange udlakela uma sitshengisela. Ungakhangela izulu lapho kade sitshengisela khona umonakalo uvela kuzanu-PF lapha abasebetshela amasotsha njengango-first of August lapho kuzokuthiwa amasotsha adubula abantu. Kasikazi sike sidilise izinto
seHarare lakoBulawayo kuphela kumbe la kwamanye amadolobho? Ungachasisela uZulu.
Amanye amadolobho azatshengisela siqeda ukutshengisela eHarare. Amaprovinsi wonke azatshengisela ukuthi batshengise uhulumende ukuthi hatshi bo sokwanele, asanelise ukuthi siphefumule sesiphelele ezandleni njengesepha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo weMDC. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule.
Abadala bathi ukubona kanye ukubona kabili. Besitsho ukuthi utshengisela lokhona kwabakhona kwadlulayo wasifundisa ukuthi akusukutshengisela kuphela kule njongo ecatshileyo elekuganga phakathi. Elekuganga njengokuthi abantu bagcina sebelahleka, sebesenza into zokuganga, sebetshaya bedilize izinto, betshontsha, bethatha izimpahla zabantu, besenza yonke into kungasahambeki, sebephambanisa lelungelo loluntu lwabanye abantu abazihambelayo. Sokuludaka nje kungasaqedakali. Ngokunjalo uhulumende umlando wokuvikela abantu. Yikho khona okwenza uhulumende athi kuza kwenzakala lokhwana kwaizulu, abantu besale bengasela zitolo, abantu besale bengasela lokhu, iy'mpahla zabo sezifikeziwe, into zezitshontshiwe. Umumo nalwana uhulumende awukhangele ukuthi mhlawumbe ungaphindakala into efanayo. Okunye esimele sikukhangeleke ukuthi nxa kuthiwa i-demonstration akumelanga kube i-demonstration yepharty ethile. Kumele kube i-demonstration yamaZimbabweans besenza ukuthi bethi bona bayakhonona ukuthi izinto kazimanga kuhle. Yes, siyakuzwisisa khonoko ngoba kusisekelo sombuso welizwe kukhona abantu batshengisele balelungelo lokutshengisela ngokuthula. Ukutshengisela ngokuthula kukhona esisekelweni sombuso, kusemthethweni lokuthi abantu bakwenze. Kodwa kusuka kumangalise nxa sokusiba yinto eqhutshwa yi-political party ethile.
Kodwa umuntu wonke uvunyelwe ukutshengisela babagawule, kungaba yi-MDC, kungaba yizanu njengoba sesike sabona lani njengebandla litshengisela esitaladeni.
Ngiyavuma kakhulu sibili kakhulu ukuthi umuntu wonke sengibuyele esisekelweni sombuso mthungameli, ngangikhona sibhala isisekelo sombuso lesi sithi sona umuntu ulelungelo lokutshengisela noma ngubani, noma yi-political party ethile noma ngubani. Kodwa the same party naleyi yesiqophi demonstration naleyi yayisenza imihlangano labantu bethi yabatshengisa ukuthi hambani liyehlasela endaweni enje, hambani liyekwenza lokho. Umonakalo wonke owayenziwa wawusenziwa yi-same political party naleyi esikhuluma ngayo.
Kodwa iMDC iyakulandula ukuthi iyo eyabangela udlakela okhuluma ngalo babugawule, njalo ithi iza ngokuthula ngolwesihlanu ekutshengiseleni kwayo.
Kona kwaba kutshoya kusiqiniso ngoba akula muntu mthungamelo ovumayo ukuthi ule ulecala. Khangela labo umphumira wena abanoma sebethi emakoti abavumi ukuthi batshontsha lanxa yokubusakazi usegcekeni.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, faka komuhle. Mina ngingumayigobe, ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe 3 connection ngo-8 ntambama. Namhlanje sikhangela ukutshengisela okuqoqwa ngebandla eliphikisayo ele MDC ngolwesihlanu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo esithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Mthwakazo muhle, Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. IMelika ithi isazake ime ukwengeza ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini i-10% imithelo yokungena kwempahla evela kwele China esifunwa ngumongameli Donald Trump. Imithelo yempahla egoqela ama-computers, omakhalekhukhwini, ama-video games, ama-toy adlaliswa ngabantwana, isicathulo kanye lezembatho iza kwengezelelwa ngompalakazi. UZulu weZimbabwe uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto sokwenze impilo yakhe yaba lukhuni ngamandla. Kubika uChris Kande weStudio 7.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngomvulo sokuhle kwabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla ezinye ezitolo. Uhulumende uthi intengo yamafutha ezimota iphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lokwamanye amazwe. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuba lokhu akusilo qiniso, ngoba amanye amazwe amafutha la enza 60 cents yemelika ngalitha linye. Isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa nxa siqhathaniswa ledola lemelika, okusenza impilo iqhubeke isibanzima ngamandla. Sixoxe lomela isigaba seSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha vele sokusegcekeni ukuthi khona into zonke sezizimbi emuntwini nje onjengami. Kuba kuhle kulabo bakuhulumende ngoba yibo abathola i-foreign currency bathenga lula, thina akusathengeki. Kathesi nezama ukuthi khona njenge-holiday sizihlalele endlini ngoba thina sila independence, asila heroes. I-heroes leyo asiyazi thingeka bani. So sizama ukuthi khona sithenge izinto ukuthi khona abantu nje baphongukujabula bezihlalele endlini. Kodwa sihlulekile ukuthenga nxa ule 1000 RTGS kawuna lutho. Nge-1000 kawugcwalisa i-paperbag. Paperbag iyabe ikukhotha ngoba umuntu omuningi lapha eZimbabwe amatichela bakhona $500. Yiyo imali ekhona wabantu abaningi, abanye bakuma $300 per month. Izinto ziyakhwela but umholo kawukhweli. So into zonke sezimi manzonzo. Akula muntu ngazobe ngowezana u-PF, MDC, Tenga wani shopa akuthengeki, akula lento ehambayo. Ngazo fonele wezalu PF umtshela ukuthi kona into ziright, yini yakutshela ukuthi kona kaziright. Sezikhwelile into zonke beyond the reach of anyone lapha eZimbabwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Mkandla uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota sokubangele ukuthi ubunzima obuvele bukhona bungezelelwe.
Bakithi kulusizi hlobo sami. Isizwe sithwele kanzima gadalala kukhweza abezitolo kuphinde kukhweze lohulumende wethu umthuli ncube yakhweza izinto kufiweli lapha ozesa kukhwela njalo njalo nje so kubuhlungu kakhulu ebantwini abantu bezibuhlungu obunye ongakazi ububone akuthambanga nesihlobo sami akulula sibili intengo zikhwela njalo njalo yizilo kuphela edorobheni ku-transport kungono ngobana uzikho uthi yena 50 cents amabizo akhona siyawahluleka so yiyo intengo yangikhona ukugasa ukuthi iyefika lapho ufika khona unquma khona lapha emadorobheni kuba nzima abantu kabasayile emakhaya ngentengo lezi ezikhwela kangaka.
Sibuze uMkandla ukuthi ngendlela intengo yamafutha ezimota ekhwezwa ngayo kusiyaphela umnyaka kuza kuba sokunjani.
Ukuyaphela umnyaka bantu benkosi mhlobo sami isizwe seZimbabwe sabe sithwele gadalala nxa lokhu kungasakhangeliswanga kwahliswa kwakhulunyiswana ukuthi intengo lezi zehlele phansi ngoba ekupheleni komnyaka njengoba izulu lingananga inhlanyelo ezigciniweyo leziyana kazikho lokho sokukhomba ukuthi khona ukuyaphela kwawo umnyaka siyabe sokufanele ukuthi khona umuntu usudinga futhi le nhlanyelo uyidinga uyithenge ukuthi abuyithenga kuba nemalini i-5 kg into kuphela kulobunzima sibiloku obuphezulu okudinga ukuthi khona kukhangelisiswe uyena uhulumeni yena umthuli ncube lo okhweza izinto kangaka ngazi ngibule enye iplani azayenza kodwa okwakhathesi bakithi abantu bathwele nje.
Emaphandleni lakho umumo mubi kulandela ukungani kahle kwezulu lokusilela kwenhlanyelo. Sixoxele sakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Kipha Ngwenya ukuze sizwe umumo wemakhaya.
Kona kahle kahle vele kuzima kodwa hey asingeze sithi kuzima siyakwemukela kunjalo lati sesikujwayele at first siqala sini kwakuzima kodwa kwakathesi hayi sibona ngani lati siyakulandela sibili ukudula kuyadula sili kodwa kwezinto zikhona sili emashoko esitolo isithi means ukuthi uthi $100 ye iyasebenza kodwa kayisebenzi kodwa hey suphuma lento ezimbili ezintathu but ayisikho vele kade sikukhangelele nge-$100 yabo so izinto zikhuphukile sibili kakhulu silokuthi uthi umuntu ongakwanisi ukureyiza yena le imali kakazi through le bhakede nowadays ibhakede $30 nbe $35 so hawu into wangikhona kusithwalisa ezima la hayi emasimini akulalutho hayi sire umuntu othi wathola sibili the few but the rest of them akulalutho.
Ekuqaleni komnyaka ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kwabangela ukuthengisela okwathiya izitolo zigqekeziwe kwafa abantu abambalwa.
Yoyo baga mthakazi asisene lisanga ukulethulela udaba lwabokuza abamiswe emthethweni laba kwele South Africa ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kodwa singake hlukani nansi ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa unxome ibutho namuhla ekunanzeni ilanga le-Defense Forces Day. Ibandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela isitaladeni zeHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu PF besithi ikalumelanga luvunyelwe. Kwanele Oliver Lelisayo ngenjabulo ngontungameli Nkomo Matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.